Well, chikutanga chakitaka wirirana ndechekuti biometric voter registration inofanira kuextendwa nedzimwe 6 weeks kuitira kuti avo vasaburegista kuvhota vakwanise kuregista kuvhota. Uyezve takawirirana kuti vanhu vekwaregistrar general vafambe vachipa vanhu zvitupa. Saka tinokarira kuti avo vasina kukwanisa kuregista kuvhota, kunyanya-nyanya vaya vainzi maalien vaya vasina kukwanisa kuregista kuvhota, vachitora mukana we6 weeks uyu kuti vanoregista kuvhota. Saka tinofara kuti pane mukana iwoyo. Saka tinokumbira maZimbabweans ese kuti aende kunoregista kuvhota vanga vasina kuregista kuvhota vaya, kana kuti vasina mashua ekuti vakaregista kuvhota here. Asi pane dambudziko dikidiki. Dambudziko diki iri ripo nderekuti patakaongorora tina vamangwana ava nevamwe vedu patakaita musangano wedu kukariba, takaona kuti zvimwe zvezvimhinga mupini zvaikonzera kuti vanhu vatadze kunoregista kuvhota inyaya dzana proof of residence. Takaona zvakare kuti panga paine kutyisidzirana kune dzimwe nzvimbo, kunyanya-nyanya nyaya yekurekoda mavota registration slip. Vanhu vofunga kuti zvinoreva kuti ndaakuzozikanwa pandenge ndichivhotera paya. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatinofanira kugadzirisa izvozvo. Asi isu sevanhu vari kunegosheta nyaya iyi, ini navamangwana namai Mushai takavida mateams edu ezanu PF, MDCT neMDCN, tine vimbo yekuti zvikafamba nemazvo vanhu vedu vazhinji vanoregista kuvhota.
Touyawo kwamuri vamangwana, munoti kudiiwo imi panyaya yekuwedzerwa kwemazuva ekuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, uye zvimwewo zviri kusimudzwa navamonzora izvekuti vari kuona sekutiwo pane kumwe kutyisidzirwa kuri kuitwa vanhu vachinzi tipei maserial numbers aya ari pamavoter slips.
Takawirirana kuinterparty dialogue izvo vanhu vasina kukwanisa kuregista kuvhota vapiwe mukana wokuregista kuvhota. So kwedu kupati takaita operation restore legacy yakadisturba kuti vanhu vedu vanovhota, nokuti tata focus pakuchinja utungamiriri hwemupati medu tikakwanisa kuzviita, asi zvakatidyirawo nguva yekuti vanhu vakwanise kundoregista. Saka takawirirana kuti mazuva ngaawedzerwe ne6 weeks kuti vanhu vanoregista kuvhota. Yokuchema kuti vanhu vanotorerwe mavota registration slips, hakuna munhu anotorerwa vota registration slip. Asi kuti pati yedu seinoziva zvayakasikirwa panyika kuti yakasikirwa kutonga, haidi kuti mamembers ayo vajoine pati ivo vasingagoni kuivhotera. So it's a requirement yokumusangano kwedu kuti munhu wega wega anobhilonga kuzanu PF anofanira kunge ari registered voter. But because voter registration yakakansela maregistrations ese akudhara, taiti isusu kana munhu akauya achitoda kujoina kuzanu PF totarisa mvoters roll kuti arimo here. Kana tikawana asimo totoramba application yake, tikawana arimo tobva tamutambira. Zvino zvakanzi iko zvino hapasina voters roll, nzira yoga yatogona kuti tione kuti mamembers edu amita requirement yekuva registered voter. Ndokuti kana wabva kunoregista uri nhengo yezanu PF, huya kuna chairman wako womusangano umuratidze kuti ndaregista kuvota, therefore ndaakukwalifya kuti ndirambe ndiri nhengo yezanu PF. Izvi takatsanangurira navamonzora tikatovapawo kuti kana muchituta imimi muri vanhu vecatholic church, moona church yenyu yakazara mapostora, mofunga kuti muna vanhu, then hamuzivi zvamuri kuita. Nokuti macatholics anofanira kupindwa church yapope namacatholics, mapostora opinda kwavo ari mapostora. Hatidi vanhu vokuMDC kupati kwedu.
Vamonzora,
vamangwana vanenge vaakuti chinjei pane zvatakawirirana. Takawirirana kuti hakuna munhu anofanira kuposa umwe munhu kuti aratidze voter registration slip yake. Tikawirirana zvakare kuti kana paine party inoda kurekoda mavota registration numbers emamembers ayo, inoita izvozvo kumahofisi kwayo, kwete kuti padhuze nepanenge pachiregistwa kuvhota. Takazviramba izvozvo. Saka nyaya iripo ndeyokuti
ichokwadi, vamonzora, toda kuclarifya, hamuna kundinzwisisa. Hatimanikidziri vanhu vasiri vepati yedu kuti vazotiratidza kuti varegista kuvhota. Vezanu PF ndo vanouya nokuti requirement yokumusangano kwavo kuti uratidze kuti waregista kuvhota.
asi musaende vanhu vezano PF takawirana kuti vasaende mudzimba dzevanhu vachikumbira mavota registration slips vasichifosteredza mavota registration slips kune vanhu vasiri mamembers avo.
Ichokwadi, hatifambi mudzimba dzavanhu tichiti tiratidze kuti wanoregista kuvhota here. Iye munhengo yedu yezano PF ndiye anouya ega.
Vamunzora.
Kana zvakadaro zvakanaka, kana muchingotaura nevanhu venyu chete, takawirana zvakare kuti hakuna sabhuku kana kuti kanzela anofanira kurekodha maregistration number A1. Nyangwe kuti sabhuku iyeye inhengo yezano PF kana kuti inhengo kana kuti sabhuku kana kuti kanzela iyeye inhengo yezano PF. Takawirana kuti sabhuku haafaniri kudaro, kanzela haafaniri kudaro zvakare.
Sure, ichokwadi takawirana izvozvo kuti sabhuku nokuda kwechigaro chake chekuti anombowana zvinhu zvesocial welfare panozoita misinterpretation yekuti kudani chazonyimwa chikafu. Tinoshandisa maofficials asina zvimwe zvigaro.